suka taona zvakawanda kana makuru achipwereketa ndiwetere udzidze zvakawanda dzira yavakuru ndechokwadi terera mwanangu mashoko makuru dzira yavakuru ndechokwadi terera mwanangu mashoko makuru dzira yavakuru ndechokwadi terera mwanangu mashoko makuru dzira yavakuru ndechokwadi terera mwanangu mashoko makuru.
Ukuru unoda kurumbidzwa kana uchiuya nenjere. Ndumure dziri kutsvaga kokutarisa nevekutarisa. Nyoka inopa nzvenzvana dzidziso yeraramo. Nzvenzvana inorereka zheve kana mai vachipakura mashoko erairo.